manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 27, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu nechina dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, Zimbabwe yaita dzimwe sarudzo dzaunza kusabatana munyika sezvo vanopikisa vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Kuratidza kusawirana uku, vari kunzi neZEC vakakunda musarudzo vari mutungamiri wenyika nebato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vati sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vaudzawo vatori venhau kuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo idzi. Pane kutambirwawo kwakasiyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvakaziviswa neZEC neZuro. Mutoreri wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
ZEC yakazivisa neZuro manheru kuti mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu. Asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira SADC. VaMnangagwa vakawana mavhoti zvikamu 52 kubva muzana kana kuti 52% uko mutungamiri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vakawana zvikamu 44 kubva muzana kana kuti 44%. Asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeCCC dzakaita samuzvari Patricia Chibaya.
Zvabuda zvinorwadza. Zvinorwadziwa kana simba hatina izvozvo takatofizuka. Asi zvatinotarisirawo. Isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende maresults achibudawo even semuno muchino iyi tachitiona president weda valeader sikani zvinhu zvirototibatabatawo kuti kwazokuwanozonokundikana kwacho ndekupi because maresults achekumwe hatinyatsomaona sikani zvinhu zvakatibata so far.
Vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza, imwe nhengo yeZANU-PF iyo yanga ichipembera kukunda kwavaMnangagwa nhasi vanhevha Mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda. Asi mumwe mugari wekukaroi vaAlexander Motsi vanoti kukunda kwaMnangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana.
Ndiri cautiously optimistic kuti Pazvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana. Uyo zvakare nepakawane consensus politically, unity politically. Tichangobva maelection and ndirikuona pane kutsutsumwa kuripo. Saka zvinenge zvakakosha kuti nyaya yeunity inge ichikosheswa, nyaya yedialogue inge ichikosheswa, nyaya yeconsensus pave neconsensus.
Zvichakadaro, mapurisa afuma akazara mudhorobha reChinoi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita seGwayagwaya, Christos, Jongwe nedzimwe. Mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane. Mutauriri Assistant Commissioner Ponyati varoti izvo zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika. Mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato reZANU-PF dzanga dzichipemberera kukunda kwaMunangagwa, idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Pane mashoko ekuti imwe nhengo yebato rinopikisa reCCC yakapambwa kuHighfield nezuro manheru mushure mekuteverwa kumba payakadzivirira mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vasatorwe nevaizviti mapurisa pamberi pevatori venhau muHarare. VaMukwananzi vatenda kuti imwe nhengo yebato ravo vaNelson Mukwewa havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie tikatanga nekuvabvunza kuti mapurisa anotarisirwa kuti aite sei kana achida kusunga munhu.
Ya, kana munhu achisungwa munhu anofanira kuziva kuti ari kusungirwei, and vanhu vacho vari kumusunga especially kana ari mapurisa vanofanira kuzoidentifya, because bumbu redu remutemo rinopa marights kune anonzi matrice persons, and mapurisa anofanira kuva achitevedzera bumbu redu remutemo iroro, especially kana ari dziri nyaya dzinoenda nedeprivation of liberty. So mapurisa pamutemo anofanira kuzoidentifya achitaurira zvekare kuti munhu wacho ari kupomerwa nyaya iyi.
Takaona zvakare mapurisa achinetsana nenhengo dzeCCC nezuro nevamwe vatori venhau vachida kuziva kuti ndivanani. Makaona sei zvaiitika pavhidhiyo yaitendererawe?
Zvinhu zvaivha zvinhu zvisina kumira zvakanaka, and maitirwo aiitwa aida kuitwa neainzi mapurisa acho ekungosvika achingobvuta munhu, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvatagara hedu tichiona semagweta anomirira kodzero, kuti izvazvi zvinhu zvinongoitika muchihwande, but pazvikazobatwa pamavhidhiyo nemafoni zvinhu zvakabuda pachena kuti maitiro akadai so ndo maitiro anowanzoita mapurisa kana kuti vamwe vanhu vanonga vachizviti vanoshanda nemutemo. And chakanaka hacho nezvakaitika nezvo ndezvekuti zvava zviri pajekerere, and munhu wese akazviona zvichiitika. Ndosaka mapurisa makazoona vachizoreakta nestatement ese zvavakazoita.
Totarisawo imwe nyaya pabumbiro remitemo kuchinjwa kwarinoitwa kana sarudzo dzapera. Tiri kuona kuti ZANU-PF haina kuwana 2/3 majority yayaida. Muri kuzviona sei izvozvo zvakakosha kunyange hazvo vanopikisa vakakundwa sarudzo?
Yai, zvakakosha pakuti panguva pfupi yatapfuura ya taichinzwa mashoko ekuti vaMunangagwa vaida kuchinja bumbiro remutemo kuti vazvedzere imwe temo, but nemamiro aita paramendi zvinhu zvichanetsa kuita, because kuti bumbiro remutemo riitwe amend panoda 2/3 majority muparamendi. But nerimwe divi chazvisina kunakira hazvo zvekuti havana kuwana 2/3 kauti maybe chazvakanakirawo ZANU-PF ndezvekuti kuda vanokwanisa kuisa mimwe mitemo yatagara tichingoona vachingozoisa inoita restrict mafreedoms evanhu. Iyeyo mitemo iyoyo haidi 2/3 majority, inongoda a single majority muparamend. Saka panguva yatiri kuona ichienda mberi tiri kuona kuti ZANU-PF ichangoramba ichingoisa mitemo inenge ichingobudikidza vanhu kwenye dao patikana zirinya ze mumbiro mtemo izo izo hacha kwa siku zita nukuti hachi sina kutezi mpalanen
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudzimwa kwemagetsi kwenguva yakarebesa munorondo yenyika yeKenya kuchitemesa vakawanda musoro sezvo makambani emagetsi emunyika iyi ari kunakurirana nyoka menyu panyaya iyi. Vanhu mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million vemunyika iyi kusanganisira vari muguta guru reNairobi vakange vasina magetsi kwezuva rose nemusi wechishanu. Vanhu vakawanda vakange vari murima panhandare yendege yemuNairobi. Mukuru wekambani inoona nezvenhandare dzendege yeKenya Airport Authority akadzingwa basa mushure mekunge majenereta aramba kushanda. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemhando dzemoto munyika iyi rinoti zvakaitika izvi hazvichazoitike zvakare mune ramangwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, apo America yairangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King nezuro, mumwe murume wechichena kuFlorida anonzi akauraya vanhu vatema vatatu pachitoro cheDollar General. Mapurisa anoti murume uyu akabva azvipfuurawo achibva afa. Asi vanoti vanofungidzira kuti kuurayiwa kwevatema uku kune chekuita nenyaya yerusaruraganda. Vanhu vemuJacksonville kuFlorida vakaenda kunorangarira Dr. King vakaratidzawo kushishikana nekuenderera mberi kwenyaya dzerusaruraganda muAmerica. Nezuro vanhu vairangarira makore makumi matanhatu kubva Reverend Martin Luther King zvavaita gungano guru rekushora rusaruraganda kana kuti March on Washington, apo vakataura mashoko eshuwiro yavo mune remangwana renyika risina rusaruraganda kana kuti I have a dream speech. Makaterera kuStudio 7. Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Tinokambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Godfrey Kuraone, vanga vari pomakanzera wesiti ofumasvingo.
Mukoma Kura, manga muchiteerawo here zviri kuitika kuZimbabwe munyaya dzesarudzo?
Hongu ndanga ndichiteera chose mukoma Blessing and gaiditi zvandaona zvichiitwa musarudzo izvi zvinosiririsa chose nekuti hatina zvatakambozviona sunguru takaona zvato zvichiitwa muZimbabwe.
Zvii zvamusina kufara nazvo semunhu wechidiki akambokwikwidzawo musarudzo dzakadai idzi?
Chekutanga ndotangira kumacampaigns. I've been involved in macampaigns for 2 terms ndichiita kanzera wemasvingo City Council. Handina kumboita campaign andikaona seyanga iri piko zvino yekuti political party iri kuondesa maelections inorambidza kuita macampaign rallies. Ndo chinhu chandisina kumbogara ndafarira kubvira pakatanga this election period. Echipiri, ndakaona munhu achiurayiwa mazuva akacheka nyika masikati machena muHarare and the police didn't do anything. Zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzakanga dzisingazi free and fair. But ndakuminda muzuva resarudzo chakanyanya kundishamisa nokumaBlessing inhau yekuti election rinosvika mavhota muselection pasina ballot paper. Vanhu vachivhota vakauya pakaya mabhanzi ra5 vovhota kunzi apera katimiri yamwe ari kuprindiwa musi wesarudzo. Chukuzakamishani zaidi because my understanding ni kuti kana zetu aina zetu sarozo wanenga prepared wakanzia zao sarili ibo yangu na zetu kuti anza tita mbaya taki shari uwe kuta 2 days si vota Zimbabwe mara juu vota na 12 midnight ana juu vota na 1 a.m. anza tita mbaya elsi tena kadao
ma taura nyaya ye muno arugunzi akapondwa asika mapurisa anoti muno uyu akaita zveku dona akatsikwa nerori
mapurisa ya Zimbabwe ndo mugare wawo tero ukapondwa anhu achiona kudai vanofuratira ozokuudza version yavo saka mugare wavo kwa blessing we can only read the much from what the police of Zimbabwe says about my political violence matters because mugare wavo they always have a side then extension of ZANU-PF. And obviously, they will not speak anything against ZANU-PF.
Tichi tarisa sarudzo dzakadai, munoona here vechidiki vachizoda kuita chidokwa dokwa chekuti vakwikwidzewo.
Ah, zvakanyanya, nokuti mukatarisa kubva, ndoda kutanga pane kaita kanzira inini 2013. Ndipo magore rawo dzanisi kanzira in the country in Zimbabwe. Paku ndandisina makanzira ezvaro rangu. Ndayangova ini ndoga wechidiki. Pati mukatarisa nhasi, muchaona kuti so far kata wale ma MP aka wanda steric HDK kata ma kandila zaka wanda steric HDK kuna watu HDK wanenge wari ku wa dizele upa interest yukita hold these public offices tamo yao ndo kutu going forward HDK wanyo lama wachiku inspawaona wa HDK ya wachiku wezi ya gamba itikura tomo wanyo lango because the trend is showing ni kuti HDK wari kuwezi ila public offices ya
sei izvozvo zvakakosha kuti vechidiki vakwikwidzewo muzvigaro
zvakakosha nokuti there's nothing for us vechidiki without us and mainteresi edu nevakuru akasiyana saka hapana anogona kunotaurira vechidiki about their interests kana iwo vasipo vachamisa vakambotaura kuti hapana zvanonga mapamu anogerwa asipo saka naiwo kana wanga usipo hapana chako chinotaurwa enderera newe kana usipo so vechidiki they had to be there to defend their interests they had to be there to defend their rights
asi vamwe vanenge vanoti dambudziko guru ndirekuti vechidiki ndo vanotoshandiswa munyaya dzacho dzemhirizhonga idzi
iyo chokwadi tine maexivist akawanda echidiki vanoshandiswa kunyanyanyaya vaya vanenge vasina mabasa kunyanyanyaya vaya vanoita sekuti zvinozvamira zvakanaka vazhinji yavo ndo vanoshandiswa so ipfundidzo yangu kuti panoda kuitwa ecampaign iri serious yekuti vechidiki vanzwisise kuti basa ravo harisiri kutuma kunova vanhu basa ravo harisiri kutuma kunobvunzira vabereki asi kuti iyo pachavo vanogona kuita take up those positions instead yekutuma kunorova vanhu
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Godfrey Kurawone nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
thank you very much for blessing
avo vanga vari mukoma Godfrey Kurawone vakamboita kanzura kumasvingo asi pari zvino vari kuTexas muno muAmerica aiwa amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum chatinopakurirwa naTanonoka Wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
manera kanaka vatereri ini ndini wenyu Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro ngatipindei muchirongwa tinzwe kubvunzo wesvondo rino
masera sei baba Wande ndine mubvunzo wangu uyu kwamuri ndaenda kuchechi yandaenda semuyenzi ndoona kuchiitwa chirayiro chiendo gashira inganzi mhosva here kugasha nokuti pane kumwe kwandakagashira chirayiro ndisina kuziva ndakumba ndobva ndazodaidzwa namwamai nchidarikani pamusha wavo vanopinda chechi yeanglican zvikanzi zvamakaita zvitendero kuchechi kwedu munhu asingapinde chechi iyo haadi haagashiri chirayiro chinogashirwa nevanhu vemuchechi medu chete zvakandinetsa zvikandikachamadza nokuti ukaenda dzimwe chechi vachiita chirayiro chakristu havataure kuti ndiwe nhengi kana ndewe chechi ipi munhu wese anokugachirira so mubvunzo wangu kuvanhu uri kuti zvino kusarudzana here pachirayiro chakristu tinosarudzana here kuti necheche akati ndo vanofana kudya chirayo chaKristu kana zvinoitwa nemunhu wese kungofana kuti Mwari ndewe munhu wese kusiyana chete kwamachechi asikuita kwedu kumwe chete murudo asi kana papa chirayo chashe takuita zvokusarudzana zvinoitawo here kana kuti hazviite ndo zviri kuitwawo here nemamachechi nekuti amwe akuti kuRoma ndo zvavanoita ndakazvionawo kuangirike ndakatogashira chirayo chashe sikazoti inogashira kanze havanyara ukudzai havo asi kuchechi kwedu hakunzaro asingapinde cheche daagashichirayo saka mubvunzo wangu vanzira kunzwawo mhinduro dzimwe nguva ndogona kutadza kuteerera paredhiyo pambari zvinenge zvakandibata ndinokumbirawo kudzosirwawo mhinduro kuna baba kwande ndinzwawo mhinduro kubva kuvanhu kuti vati kuti kudii nenyaya
mubvunzo wenyu unonzwikwa chaizvo senguva dzose tinoenda kuvafundisi kuti vatipewo gwara nhasi tapotera kuna mufundisi Gladman Kapfumvute vari muMaryland muno muAmerica mufundisi Kapfumvute tibetserewo nemubvunzo uyu
ndinomukwazisa muzita rababa neremwanakomana neremweya mutsvene baba wakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo zvino mukuupindura ndoda kupindura ndichitangira pachiverengo chinoti zvino vakati vachidya Jesu akatora chingwa akaonga akachimedura ndokuvapa achiti ngamuchirai ichi uyu muviri wangu akatora mukombe akaonga akavapa vakanwa vose pauri akati kwavari ichi iropa rangu rechitenderano chitsva rinodururirwa vazhinji
mufundisi Kapfumvute vateereri vangawana mazwi aya papi mubhaibheri
mazwi aya anooneka kubva kuna Mark evhangeri raMark chitsauko 14 kubva pavhesi 22 kusvika pavhesi 24 munokonzozozvierengera baba vakabvunza mubvunzo unokosha kwazvo
munoti kumuteereri wedu mufundisi Kapfumvute
regai nditi baba pamakatora chirariro chatenzi musondo muri mweni hamuna chemakakanganisa makaita zvakanaka masondo akasiyana siyana mune kuita kwawo makataura chaizvo chaizvo mukaenda kukatiriki vanotendera chete nhengo dzavo vamwe wacho saka pemakatora kusangano risiri renyu hamuna chemakakanganisa kana paine vanozviita vachienda kotorawo chirariro kumasangano asiri avo vachibvumirwa hapana chavanenge vakanganisa ba nekuti chetiri kuita tinonge tiri kutendeka kune zvakataurwa naJesu kuti itai izvi nguva dzese pemunomwa pamunodya mwiri wangu neropa rangu mukucherechedzo tinonga tiri kutondera basa rakaitwa ndiJesu Kristu pamuchinjiko
mufundisi Kapfumvute tinokutendai zvikuru nemashoko amagovana nesu
Mwari ngavakukomborerei mazvita
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi muteereri abvunza mubvunzo uyu anodawo kunzwa kubva kune vamwe vateereri vechirongwa chezvechitendero munotii nenyaya iyi vateereri tumirai maaudhiyo enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tarono Kawande ndichiti musarevi zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda Tarono Kawande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo vanotungamira mutambo wetsiva pasi rese veWorld Boxing Council vatara kuti mutambi wemuZimbabwe kuda chiwandire anofanira kukunda mumitambo miviri ine mutsindo asati atambidzwa mukana wekukwikwidza mumakwikwi ebhande reWBC regoridhe zvakare Michael Kariati anoti panyaya inotevera
Manager wachiwandire vaClyde Musonda vanoti vakanyorera veWBC vachida mumwe mukana wekurirwa bhande iri zvichitevera zvimingamupinyi zvakasangana nazvo apo chiwandire akakundwa naYemilet Mercado wekuMexico musi wa18 kurume
vanyorera veWBC World Boxing Council tsamba tichivakumbira rematch mushure mekunge isusu tisina kufamba zvakanaka patakaenda kuMexico vakazotipindura vachitiudza kuti izvo mutambi kuda kwacho Chiwandire anofanira kumbotamba mitambo miviri first asati achallenja zvakare belt reWBC Super Bantamweight title.
Chiwandire akasvika muMexico musi wemutambo naMercado mushure mekunonoka kusvika kwematsamba ekupinda munyika iyi uyezve nekumira kwezuva rimwe muNetherlands nemhaka yemafambiro endege. Asi vamusonda vanoti vari kugadzirisa chisungo cheWBC vachiti vatove nemazuva emitambo miviri iyo Chiwandire ari kutarisira kukunda kuti arwire bhande regoridhe zvekare.
Sangana nemusikana anobva kuMalawi anonzi Sasha Mambo. Then umwe wacho mutambo Jetro Victoria Force. Saka pari zvino tiri pakati pekutaura nemusikana wekuThailand kutinge tichimirirana kuti mutambo wacho uchafamba sei nenyaya futi dzemacontracts.
Muongorori wemutambo wetsiva vaLeonard Mpasiri vanoti Chiwandire anofarira kugadzirira zvakasimba mitambo iyi nekuti ndipo pane upenyu hwake mutsiva.
Ari kutamba zvinodadisa zvikuru kwazvo, saka chandinokurudzira zvangu kwaari ngaanyatsochagadzirirwo dzake dzakasimba zvekuti akwanise kukunda pamutambo waakuda kupinda kuWBC nekuti kune kwakutambawo zvine zvakasimba, saka gadziriro dzinofanira kunge dzakasimbawo zvakare.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaShakeman Chirove vanoti vane chivimbo kuti Chiwandire achakunda mumitambo iyi.
Wadainokuda semazira anoita haimbofanga tirasiisa ende sewina anotobuda zvakanaka.
Vamusonda vanoti Chiwandire ari mupishi kugadzirira mitambo iyi vachiti vari kuronga kuenda kuSouth Africa kunowedzera mwando wegadziriro. Vanoti havasi kutarisa kutora bhande reWBC chete asi mabhande emamwe masangano etsiva pasi rese zvekare.
Harisiriro bhandi chete ratakatarisira pari zvino, takatotarisira mabhandi ese, takatarisira reWBO World title, takatarisira reWBA World title, takatarisira reIBF World title. Eni mukana uchangotanga kungouya hamushuwaji tinge taredi kuti tinge tichichallenge mabeusi
vawana. Kunyange hazvo akarohwa naMercado, Chiwandire achiri nebhande rake reWBC reuremu hwesirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tombotarisawo zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Manika Diamonds 1, Herantals 1, Yada 2, Shisham 0, Dynamo 0, Simba Bora 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuState House nhasi mangwanani kuti sarudzo dzemunyika dzakafamba zvakanaka. Asi mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanowirirana nevaongorori vesarudzo kusanganisira veSADC vari kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka uye vachamisa vanoti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Nengo yeTripuC vaNelson Mukwena vanonzi vakapambwa neZuro Maneru nevanhu vasiri kuzivikanwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokushayamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.